Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare. Manheru anhasi uri musi wemuvhuro. Mbudzi 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vaipamba vavatiki vachida kuvamanikidza kupinda mumotokari. Vaiti takakuudza kuti rega kuita document chauri kuda kuita. Uri kuda kuprotekta Chamisa chii chako?
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemutevedzeri webato ravo vatendai biti vopa humbowo pamberi pekomisheni yavankalema Montlante. Asi vamwe vange vachitarisirwa kuti vamire pamberi pekomiti iyi vaElliot Peake vanonzi vakapambwa nezuro. MDC mokandiranwa makobvu nematete pakati pemumwe mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaElias Mudzuri vaenda kumusangano kuState House wavati ndewe vakuru vedare reparamende reSenate, asi vamwe mubato vachiti vazvidza dare. Studio 7 yoita hurukuro nevagari vekugwanda nhasi ichitarisa matambudziko avakatarisana nawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemutevedzeri wasachigaro webato ravo vatendai biti nhasi vange vachipa uchapupu pamberi pekomisheni yavankalema Montlante iyo iri kuongorora nezvekupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu muHarare nemusi wa1 Nyamavhuvhu. Vachitaura pachiitiko ichi vaChamisa vati vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vatiwo vari kuda kuziva kuti sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasiri kudaidzwa kuzopawo uchapupu kukomisheni iyi.
Vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi, vaChamisa vati havana chavanoziva nezvenyaya iyi, asi vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika nehurumende yavaMnangagwa.
Issues of politics is what has brought us here, where people are unnecessarily divided over partisan issues. What we would want to see is to see Zimbabwe that is above partisan politics. Zimbabwe that is above, you know, enclaves of where you come from, what you eat, what you believe in.
Vachitaura pachitiko ichi, vaChamisa vati vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. VaChamisa vati pane zvose zvavari kuita, vari kuitira remangwana renyika, vatiwo vakaedza kutaura navaMnangagwa zvikaramba. Izvi zvatsinirwawo navabiti, avo vati zviri pachena kuti vanhu vakafa musi uyu vakaurayiwa nemasoja pamwe nehurumende yeZANU PF, iyo yavanoti ine nhoroondo yekuita zvemhirizhonga.
MDC zvamunoziva imi, bato riri peaceful. Vanoita zveviolence muno vanozikamwa. iZANU PF ndozvatataura pacommission zvinozikamwa. Tine vanhu vakawanda vakaurayiwa, vakachikwa, vana Patrick Kombai, vana Tondera Indira. So kunzi isusu tidzi mavictim, tisina pfuti, tingakoze violence. Inyaya isina musoro.
Vabiti varambawo mashoko ekuti vakaonekwa musi wakaitika mhirizhonga iyi vaine vaimbova mutungamiri wevechidiki muprovhinsi yeHarare muZANU PF vaJim Kunaka, avo vave nhengo yebato reNational Patriotic Front, vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire. Zvichakadai, vaChamisa vashora kudamburwa-damburwa kwanga kuchiitwa zvanga zvichiburiswa paZBC, utungamiri hweMDC pahwanga huchitaura pamberi pekomisheni iyi. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vati zviri kuitwa nehurumende inzira yekuda kuuraya bato ravo.
Isusu takauya kuti tizotaura chokwadi. Chokwadi chero pawachitaurira, chero pakaungana vanenge vachitsvaga nhema, pakaungana vanenge vachironga zverima, kana une mwenje unobuda. Saka isusu takati tiuye, tiuise mwenje wedu munyika. Tukuuisa iko zvino vadzima ZPC nokuti vanotya mwenje. Isusu tirikufamba tichataura nyaya yedu zvavachazoita nayo. Ruzhinji rwaona tekeshere ndipasi rese kuti ndivo vari kuda kupomera nekuuraya demokrasi. Ndivo vari kuda kupomera vanhu. Munhu akafanana anovhunza makwai kuti makwai andidyira nyama pano. Ndivo zviri kuitwa ipapapa vachisiya mapere ari panze.
Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu musi wakaratidzirwa uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanogona kudarika 10 sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tinotenda kuna Thomas. Tichiri panyaya iyoyi, retired Lieutenant Colonel Elliot Peake, avo vange vachitarisirwa kupa umbowo pamberi pekomisheni iyi nhasi, vanonzi vakapambwa kumba kwavo paretreat farm kuwaterfalls nezuro nenguva dza4 masikati. VaPeake vanonzi vakapambwa nevanhu vainge vakazvivhara kumeso. VaPeake vanonzi vakaendesa gwaro kukomisheni yavamontlande vachitaura nezvekupfurwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mudzimai wavaPeake akamhanyara kumapurisa nezvekupambwa kwavo uye vari kuferefeta nyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaPeake vaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ndiri kumirira mhuri yavaPeake iri kushushikana nekuda kuziva kuti hama yavo payakatorwa yakaendeswepi uye zvichazofamba sei kuenda mberi.
Saka kusvika pari zvino pane zvamambonzwawo here kubva kumapurisa nezvenyaya iyi?
Hapana chatatitanzwa kubva kumapurisa. Vachiri kungovimbisa kuti vari kuferefeta nyaya iyi kuti vazivewo kuti zvakafamba sei. Tangoita zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tanyora gwaro kukomishen yavamoflante tichizivisa kuti vaPeake vanga vakatarisirwa kuti vazopawo chapupu wavo nhasi. Havachakwanisi nekuda kwekuti vapambwa, hatichazivi kuti varipi. Asi tichiziviswawo zvakare komisheni kuti nyaya iyi yava mumaoko emapurisa ave kuita tsvakurudzo yekuti vaPeake vangangodaro varipi panguva ino. Chechipiri ndechekuti taisa mapepa zvakare kudare guru remuHarare. Tichiita chikumbiro kudare kuti ngapaiturwe matanho akavandudzwa kuti vaPeake vakasire kuwanikwa, upenyu hwavo huchengetedzwe, tizive kuti vawanika uye vabatanidzwa nemhuri yavo zvakare.
Kukomisheni uku mapatsamba iyi kuna ani uye mapiwa here mhinduro?
Hatina mhinduro yatapiwa. Tapatsamba kune vanogashira tsamba dzavo esekretarieti yavo.
Pane chikonzero here chamambonzwawo kubva kumhuri yavo chekuti sei vangadai vakapambwa?
Hatina chikonzero chakati tsvikiti chatatitanzwa, asi zviri kunzi mukurwisana kwaiitika vaipamba vavaPeake vachida kuvamanikidza kupinda mumotokari vaiti takakuudza kuti rega kuita dhokumendi rauri kuda kuita, uri kuda kuprotekta Chamisa chii chako. Maonero edu ndeyekuti vanhu vavapamba vaPeake vanga vachida kuvadzivisa kuti vasamire pamberi pekomisheni kuti vasatowo chapupu hwavo kukomisheni.
Vainge vaine pfuti here vanhu?
Vongu vanhu havaive nepfuti. Pakatoridzwa pfuti zvakare pane kasha dzepfuti dzazowanikwapo nerimwe bara risina kushanda rawanikwa. Saka izvi tatizviinde kumaoko emapurisa vaite tsvakurudzo dzavo zvakakwana.
VaJeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri wekomisheni yavamontlande iyi vaJohn Masuku, akatanga nekuvabvunza kuti vaPeake vange vachifanira kupa umbowo nhasi here.
Takabvunzisa vesekretariat vakatiudza kuti vakanga vasiripo paurongwa hwavo hwanhasi uno. saka hamusiri kutanga kuti bvunza zvinhu zvakadaro vakawanda tachingoudza zvinhu zvimwe chete izvo kuti vesecretariat yecommission vari kuti aiwa vanga vasiri mumudungwe wekubvunzurudzwa nhasi kana kwekutaura umboo hwavo
asi vanga vachitarisirwa here kuuya mune ramangwana
zvemangwana hatisati tichazotarisirwa nesecretariat asi achingopindura zvanhasi
tiri kunzwawo kuti magweta avo auya netsamba kusecretariat manzwa nezvetsamba iyi here
netsamba asati anzwa nezvayo dzimweni dzenguva vauya nayo tiri mukati mekuteerera zvanga zvichibuda mucommission nhasi nomasikati
pane mashoko ekutiwo vakambouya nerimwe gwaro ravakapa kucommission ii chokwadi here
vamuri kutaura ava hatina humbo nezvavo zvinhu zvazvikadi kuti tinyatsoujekesa sezvo mabvunzo emubvunzo asi mubvunzo mukuru wanga uchingobuda ndokuti vanga vachitarisirwa nzivando yanhasi andabvunza vamwe vandoshanda navo vakati aiwa vanga vasokutarisirwa nhasi
tiri kunzwawo kuti pane mumwe mutori wenhau akapa huchapupu ari kutyisidzirwa nyaya iyi iri kufambawo sei
akapa huchapupu musi wechina chapfuura akazonyora tsamba kucommission achiti ari kuvhundutsirwa saka commission yakabudisawo mashoko kwete akanangana neimwe chete asi kungotsindira kuti vanhu vanouya kucommission havana kufanira kunge vachishungurudzwa
mutauriri wekomishen yava munhlande iyi vajohn masuku vange vari parunhare muharare bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa maita kunetsana kunotyisa pakati pemumwe mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaElias Mudzuri nevamwe mubato vasina kufara nekuenda kwavo kuState House nhasi kunoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hatina kukwanisa kubata mutauriri webato iri vaJacob Mafume sezvo vange vari kucommission yava muNhlande vamudzuri vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vange vachienda kubasa reparamende
zvaitika paweekend apa ndakafonerwa neofice of parliament achiti ini ndainovatwa napresident wesenate kuti tiinde kunoona kundoona president on an issue yestanding rules and orders yecommittee yatinosenza tese inini nemaleader of houses nemaof all houses saka ndakangofonerwa naofficial ndikati zvikaitodiwa naei asina kutombobva nobva ndaenda kuparliamendi early ndikatopinda mubhazi nevamwe vanga vachienda obva ndasvikako it was aprocess inotova mustanding rules and orders ndasina kutomboiverenga standing rules and orders rule 11 saka ndokubva paitwa process yokureceiva maspeaker napresident ndokubva vamunangagwa vaoutlina nyaya yavo yekuti what does expect parliament to do in terms of maacts of parliament in terms of the electoral playing field achiti we must look at the laws again in terms of what's happening akataura futi kuti tofanira kutaura around the economy to improve the economy because it's not performing ease of doing business akati chaita austerity ndeyekuti tigadzirise upfumi hudzoke so it was parliamentary duty andaenda I didn't know pane zvaitika but pandazobvako ndosvika kusheraton vafanira kuda kutondirova ndatotadza kuenda kana kuhearing ukoko ndanzwa kuti kwai vanoda kundirova zvozvino vanondiroveri vakomana ivo vari mustanding committee
asi manga mataura here nevamwe vemubato kuti muri kuenda kustate house kwacho
but ndangodaidzwa neparliament we've been going to my functions eparliament is it about state house or about the function yandandichifambira handina wandinotaura ndiri vice president the only president member andikatotaura naye ndi president
asi manga mavasuma here vachamisa vacho
handikuvasuma ndakaudzwa kuti uri kuenda on behalf of the president of the senate tinoenda kumafunctions akasiyana-siyana handitozivisa kuti mubvunzo wenyu wakanangana nei kuti ndaifanira kusuma
mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato reMDC vaElias Mudzuri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Vagari vekuma Tevelerland South vanoti vanoda kupiwa simba chairo mukutongwa kwedunhu ravo kana kuti devolution vachiti izvi ndizvo chete zvinoita kuti nzvimbo iyi ibudirire. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neve Media Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe nhasi, vakawanda vati havafari nenyaya yekuti nzvimbo yavo yakasarira kumashure zvakanyanya, nenyaya yekuti havana simba rekutonga dunhu ravo zvichienderana nezvido zvavo. Vanoti vanoona sekuti kana hurumende ikaita chirongwa chekupa matunhu masimba, vanosimudzira nzvimbo yavo sezvo vachinyatsoziva nekunzwisisa zvinoda kuitwa. Amai Linda Mpofu ndemumwe vanoti zvinhu zvizhinji zvinoitwa kuHarare, izvo zvinosiya vanhu vekumaTebeleland South nemamwe matunhu vasina masimba pamatongerwo enzvimbo dzavo pamwe nekufambiswa kwemabasa eupfumi munzvimbo dzavo.
Vanhu vekugwanda vari kuti ivo vakuda mapowers kuti vazvitonge vega muno munyiki mugwanda muMatsouth. Zvinhu zvese zvakatofanana nezvetourism kana kuti border yavo nezvemining, vanoda ivo kuti vaise malaws avo kuitira kuti vazvichengetedze zvinhu zvavo kana kuti vakwanise kuita malaws avo so that kuti munhu wese akwanise wekugwanda womatsouth akwanise kuwana mbichana ipapo pamaresources avo.
Mai Juliet Ngiwane vesangano reWomen Development Association in Zimbabwe vati nyaya yedevolution hainei nenyaya dzemarudzi asi kuti inyaya yekuti masimba apiwe kumatunhu. Vati izvi ndizvo chete zvinokwanisa kusimudzira matunhu ese munyika.
Tinofunga devolution ikavaya tichasimukira nokuti vanhu vekumaTebeleland South ndivo vanoziva zvekumaTebeleland South, ndivo vanoziva zvinovanetsa. Ende maTebeleland South ine marudzi akawanda akasangana kana anogara ese pasasi vakagara zvakanaka. Saka kana devolution yakauya vachagona kubatana ende nokuita zvinhu zvavo vakabatana vachiita zvinhu zvavo nemazvo.
Vamwewo vati havafari kuti nhengo dzeparamende mudunhu iri hadzisi kunatsovamirira zvikuru panyaya yekuendesa masimba kumatunhu vachiti chinhu chingadai chakaitwa kare sezvo bumbiro remutemo ra-2013 richiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa. Mutauriri wezanu PF maTebeleland South vaMalaki Ngomo vati bato ravo nehurumende vari kukoshesa nyaya yekupa masimba kumatunhu uye patove nematanho ari kuitwa kugadzirisa nyaya iyi.
Ndosaka pakatoitwa ishu yemaprovincial councils. Saka ndozvatitotarisira isusu kuti hurumende yedu iri kutosupporta ishu yedevolution. Naizvozvo zvatachitotaura panapa ndezvekuti isusuwo sevanhu vekumaTebeleland tinofanirwawo kuti tinge tine vanhu vane ruzivo rwekuti sezvo hurumende yataura kuti vanhu ngavaende vandodevelopa nzvimbo dzavo chii chavangaita.
Panyaya yenhengo dzeparamende vangomuvati nhengo dzeparamende dzinoshanda dzichiita zvinoda bato uye hadzikwanise kupikisa zvisungo zvebato ringave rezanu PF kana rimwe ripi zvaro.
Pane system inonzi yewhipping yeya, unofanirwa kuti unge uchiona kuti zvauri kutaura zvine gwara uyezve unoziva kuti kana tichindokampena nditi tine mapodcard wati mamanifestos. Hazvizvoiti kuti kana ndaenda ukonini ndoonekwa ndoti ndiri kuZANU PF ndoonekwa ndakutotaura against issue yeland. Zvinoshanda hazvishandi.
Meya vedhorobha regwanda vaJaston Majale vebato reMDC avo vataurawo pamusangano wanhasi vati nyaya yedevolution yakanaka chose asi vakati pane kufungirana pakati pevanhu kubva kumatunhu akasiyana siyana uye ndizvo zvinoita kuti vamwe vasatsigire chirongwa ichi. Vatiwo ivo pachavo nevamwe vezvimatongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira vave kutodzidzisa veruzhinji nezvechirongwa ichi uye kuti varonge kuti vanoda kuti hurumende yedunhu ravo imire sei. Kunyange hazvo bumbiro richiti matunhu anofanira kupiwa masimba ekuzvitonga, hapasati pave nemutemo wekuumba hurumende dzematunhu idzi uye dare reparamende rinotarisirwa kuzeya bhiri remutemo uyu munguva pfupi inotevera. Svondo rapfuura, gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakazivisa kuti dare remakurukota rakatobvumirana kuti mutemo uyu uchange wakamira sei. Musarudzo dzapfuura pakasarudzwa nhengo dzehurumende dzematunhu kana kuti maprovincial councils asi nhengo idzi hadzisati dzatanga basa. Ndakamirira Studio 7 kuGwanda, ndini Godwin Mangudla.
Kumakuwerere mwe mwedzi uno wambudzi 2018 nepenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Lupane musi wa28 mbudzi, toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi, sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo idzi.
Mhuri dzinokwana 10 nepfumbamwe dziri kurara panze pedyo nemugwagwa sezvo dzakadzingwa papurazi pavaigara reClever Hill North Farm, iro rinonzi rakatorwa nevaimbove seneta weBindura vaDamian Mumvuri. VaMumvuri varamba kutaura nezvenyaya iyi patavabata parunhare, vachiti titaure nemagweta avo, asi mumwe wevari kugara pamugwagwa apa vasimbarashe chingoka. Vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvagari vepapurazi iri.
Takabviswa panzvimbo yatinogara panova papurazi. Purazi iri rakatorwa nemukuru anonziye Daniel Mumvuri, seneta, aimbenge ari seneta. Vakatidzinga papurazi iroro vachitisi mimi, kana musina kunge mavhoti, kana makange mavhotera zvanosiyewa, tiri kukubvisai nekuda kwokuti imi munenge mavhotera zvanosiyef iyo, hapana zvamunenge matoita, makangovhota ipapo tiri kukubvisai. Saka naizvozvo vakatibvisa munzvimbo yatinogara, yataigara, vakatiunganidza kutsara about 19 families.
Saka nevana nembatya nezvinhu zvose makangoungana pamugwagwa ipapo?
Takangoungana, hapatomborina kana chitsvene chiripo, kana tingati chikafu ingati neutano hwakakwana, mvura, zvese hapana, takangosiyiwa pasango.
Mapurisa ari kuziva here nezviri kuitika izvi?
Patakabviswa kunzvimbo kwatinogara kwakatoya mapurisa, vakange vakatoti wandei nerori, vainge vatoripo tichibviswa.
Havana here zvavakakwanisawo kuita kumisa kubviswa kwenyu ikoko?
Havana zvavakakwanisa kunge vachiita kwatiri, zvekuti patiri titori padivi pemugwagwa unoenda kuMount Darwin, vakutodarika nepo vachitotiona tiripo.
Ko, makamboedzewo here kubata veMinistry of Lands kana vemamwe mahofisi ezveminda kuti vanzwewo kuti zvingagadziriswe sei?
Hongu, tine tungamiri wedu vamwe vatobva kumahofisi, tingati havasati vasvika zvavo vatoenda kumahofisi muzuva ranhasi. Vakange vakundika kuti vaende musi weSaturday neyeye kuti nguva yanga yapera nezvimwe zvatanga tichiita. Saka havasati vasvika panzvimbo.
Saka ava vari kuti mubve nekuti makavhotera ZANU PF, ivo ndevebato ripi?
Uyu ipo masenata kurushinga akazobviswa ake paelection yapera ipakapindwa nemumwe. Fungidzo rekuti munhu uyu atori anga akarerera kurerekera kune rimwe divi remezvematongerwo enyika.
Avo vanga vari vasimbarashe chingoka, mumwe wevagari vepaClever Hill Farm, vange vari parunare neStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yemumwe muchena anopfurikidza mwero, James Fields, uyo akauraya mumwe mudzimai yeThe Hare kuCharlottesville kuVirginia United States of America muna nyamavhuvhu gore rapera, yatanga kuzeiwa nedare nhasi. Fields akabatwa nemhosva anogona kugara mujere kweupenyu hwake hwose. Vanhu makumi maviri nevaviri vaurayiwa muSomalia nhasi muzviitiko zviviri zvakasiyana-siyana. Muchiitiko chekutanga, mumwe mutenderi wechiMuslim, Sheikh Abdivel Ali Elmi, aurayiwa nevatendi vake 10 nevana mudunhu reGalayo. Mapurisa anoti vamwe vanhu vasere vaurayiwawo kumuMogadishu. Vanopfurikidza mwero veEl Shabab ndivo vanofungidzirwa kuti vaita izvi. Dambudziko rechirwere chekufungisisa kana kuti depression muchirungu rinonzi nderimwe rezvikonzero zvinoita kuti huwandu hwevanhu vanotora upenyu hwavo hukwire muZimbabwe nedzimwe nyika pasi rose. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akataurwa nemumwe chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga avo vanoshandira pachinwe Mall Medical Center muHarare. Dr. Chiripanyanga vakati vanhu makumi masere kubva muzana vanodzamisa pfungwa zvakanyanyisa vozoguma vaona sokunge munhu wese asinganzwisise zviri kuvashungurudza. Vakati kune chitsama chevana vadiki vari pasi pemakore 15 vari kusvika pakuzviuraya mushure mekunge vadzamisawo ndangariro zvakanyanyisa.
Saka kuti munhu wese anokomita suicide vazhinji vacho 180 vanenge vaita depression. Kune maincidences mashoma evana vari below 15 years vatinochiti vachiri vana vadika vasati vane zvakawanda zvinowanetsa mupenyu vanoita pfungwa dzinodzama stereki votokomita suicide.
Dr. Chiripanyanga vakaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezvinhu zvavakati zvinoita kuti munhu aite chirwere chedepression.
One, munhu anoti akaita kaproblem kadiki katotarisira kuti munhu wese anosangana nemaproblems mulife anokwanisa kunge aine capacity aine kukwanisa kusolva problem yake. Asi kana waita depression, that capacity goes away. Usually that's the worst complication of depression.
Vakati dambudziko guru riri maererano nechirwere chedepression nderekuti vanhu vazhinji havatoziva kuti vane chirwere ichi.
Vanhu vanosuffer from depression, one, pekutanga vanenge vasingazvizivi because it's normal kuti ukashaikirwa kana kuti ukarwarirwa kana kuti ukarambwa nemurume kana nemukadzi kana ukasangana nemadambudziko anosangana nawo mukurarama kuti uitewo some problem, stress nekushushikana mupfungwa zviri very normal. But patinozoti paita problem pane time frame yatinotarisirawo kuti munhu akafirwawo akamboitawo 1 week, 2 weeks, 1 month achichemawo, after that life yake should be back to normal. Ukaona kudarika time idzodzo then takutarisirafungira kuti pamwe wadii waita depression.
Chiremba ava vakaenderera mberi vachiti vanhurume ndivo vazhinji vanonyanya kuzviuraya kudarika vanhukadzi.
Suicide, tinoti both men and women are prone to suicide almost equally, but pane difference ndepekuti with men kana murume akati ndakuzvisungirira akanyora yatinoti suicide note kandaita depression noti pane zvandinetsa ndauda kuzvisungirira ndauda kuzviuraya havawanzokupotsa. Kana aine pfuta anonyatsokunanga panouraya, kana riri banga anozvibaya panouraya, kana kuzvisungirira anotsvaga kure kure kuti hapana anomuwana.
Vakati chirwere chedepression chiri muchikwata chezvirwere zvepfungwa, nokudaro panogona kuita rusarura.
Munhu ane chirwere chedepression because it's not classified under zvirwere zvepfungwa, vanhu vazhinji anoguma vangomuneglect vangomusi yakadaro. Vamwewo havadi kutaura nezvazvo, kana ari mumhuri vanhu vangomubvarira mumba, haendeso kumachiremba, hazviudzwe vamwe vanhu vanokwanisa kubatsira. Sazvo kunabva zvakachengetwa depression yachiwedzera yachiwedzera svika munhu yava mazochikomita suicide nenyaya yekuti haana kupiwa rubatsiro. Ende vamwe vanofunga kuti munhu ari kuzviitisa kuti atadza neimwe kuenda kubasa, atadza neyekugeza, atadza neyekudya, ari kuzviitisa. Saka vanhu vanostigmatiza vanhu vane depression.
Dr. Chiripanyanga vakataura kuti vanhu 50 kubva muzana muZimbabwe nepasi rose vanorwara nechirwere chedepression.
According to my statistics, vanodarika more than half of the population in some form of depression. But vazhinji vacho vane minor form of depression, kana acute depression, yekuti inenge ichingoaffecta zvishoma zvekuti havanidhi yekuya kuna chiremba. Pane vashoma vanozoaffectwa neyatoti major depression, vanoya kuna chiremba, tingangoti pamwedzi tinoona about 10 vanhu vanenge vaine major depression. And it's also a chronic condition, yekuti once wamurwere wedepression kazhinji unoramba uchingodzoka every month or so tichikukansela tichikupa medication. You should also be an active participant. Unofanira kubelieva kuti unobatsirikana ende kubelieva kuti maproblems ako anosolveka. Ukakwanisa kudaro then depression inokwanisa kupera.
Nyika yeZimbabwe haisati yave kuziva kuti vanhu vangani vanorwara nechirwere ichi, asi tsvagurudzo yakaitwa naDr. Dixon Chibanda inoratidza kuti zvimwe zvezvinhu zvakadomwa sezvinokonzera kufungisisa kana kuti depression inyaya yezvakaitika kuvanhu ava munguva yehondo yakasunungura nyika ino. Zvimwewo zvakadomwa ihondo yegukura hundi iyo inonzi yakauraya vanhu vanodarika zviuru 220,000 kumatunhu eMatebeleland neMidlands. Mukuru weZimbabwe Association for Mental Health, ZIMNAM, Dr. Ignatius Murambidzi vakataura neStudio 7 vakati mhirizhonga inoitika panguva yesarudzo muZimbabwe inokonzerawo chirwere chedepression. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk nasi na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukomisheni yavankalema Montlante iyo iri kuongorora kupfurwa kunonzi kwakaitwa vanhu muHarare nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare patichakupai chimwe chirongwa mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.